Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethwala indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu mbudzi 16 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Spa Group yekuSouth Africa iyo ine zvitoro zvakawanda munyika inonzi yazivisa kuti yave kubuda muZimbabwe. Mutungamiri weMDCT vamogentsvangirai vari kutarisirwa kuenda kuNorton kunotenda vagari venzvimbo iyi nekuvhotera pavanoda kunyange vaityisidzirwa nezanu PF. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoudza vamwe vatungamiri venyika kuMorocco kuti Zimbabwe yakazvipira kuvandudza nyaya yemamiriro ekunze. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Kambani huru yezvitoro zvekudya yeSpa iyo ine muzinda muSouth Africa inonzi yazivisa kuti yave kuvhara muzinda wayo muZimbabwe nekuda kwekusasimba kwehupfumi hwenyika. Sangano renhau reReuters rinoti kambani yeSpa yazivisa kuti muzinda wayo muZimbabwe wanga uchiwanisa vane zvitoro zvinhu kana kuti distribution center vave kuvharwa zvichireva kuti vane zvitoro vanengewo vana zvinhu kubva kuSouth Africa. Mukuru weSpa vaGraham O'Connor vanonzi neReuters vati nyaya dzezvoupfumi dzavaomera zvakanyanya zvikuru nyaya dzekubhadharwa kwezvinhu. Nyanzvi mune zvoupfumi vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanoti danho ratorwa neSpa iri harishamisi sezvo vakawanda vasisazivi ramangwana ravo muZimbabwe zvikuru nekuunzwa kwemabond notes.
Ndinoona risiri danho rakajekera economy. I think kambani yakaita seSpa kubuda kwayo muno kune kuchiratidzawo kuvamwe kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muupfumi weZimbabwe. Ndofunga vava kutyawo mabond notes. Asi kana mucharangarira mucharangarira kuti mavhiki apera vakuru veDelta vaitotaura kuti vari kunetsikana nekuita foreign settlements avo kubhadhara vanhu vane zvikwereti navo vekunze kuburikidza nekunetsa kuri kuita mari munomu. Saka danho iratorwa neSpa kungodawo kuti vasazoita matambudziko kana vanhu vaakuzotadza kuwana mari yekutenga nayo.
Izvi zvinosiya papi vana muzvinabhizimusi vemuZimbabwe vari kudyidzana neSpa?
Zvinovasiya pakaoma nekuti zvazvaakureva ndezvekuti chekutanga kana vanga vambori nemukana wekuti vanotora vachizobhadhara zvinhu kupfera kwemwedzi, mukana iwowo unenge wavharika zvichireva kuti vanenge vakufanira kunge vane mari. Chechipiri, kana vari vanhu vanga vasingawani mari yakawanda yekuzonohodha nayo zvichavaomera. Chechitatu, zvinoreva kuti vanenge vakurohwawo nestatutary instrument 64 year yakaunzwa navabima yekuunzwa kwezvinhu mukati menyika. Saka zvichaomera vanhu vasara vane zvitoro zvine mazita ekuti SPA muZimbabwe.
Hurumende mungaona iine matanho aingatorawo here kugadzirisa zvinhu zvakadai, tichiona kuti SPA ndo imwe yemasupermarket anga akabatawo nyika pamwe nekuwanisa vanhu mabasa.
Mukuona kwangu handirioni ine chinja inokwanisa kuti iite chiripo ripotyo, nekuti hurumende yachona zvekuita inozviziva. Asi ihurumende isina tarisiro yekuteerera avo vanenge vachivaudza zvinhu zvavanenge vasingadi kuunzwa.
Nyanzvi munyadzo upfumi vamasimba kuchera vanosangana vanoshanda nesangano Center for Disability and Development vari parunhare muHarare ne Studio 7. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vaudza vamwe vatungamiri venyika kuti Zimbabwe yakazvipira kuvandudza mamiriro ekunze kana kuti kugadzirisa nyaya yeclimate change. VaMugabe vataura mashoko aya kuMorocco uko kune musangano wezvemamiriro ekunze weCOP22. VaMugabe vatiwo Zimbabwe yakazvipira kuisa ruoko rwayo pachibvumirano chakaitwa kuParis chekudzikisa kusvibiswa kwemweya wekufema kana kuti carbon emissions. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta runoona nezvemamiriro ekunze vashamiso mutisi akatanga nekuvabvunza kuti Zimbabwe ine mitemo here yekuchengetedza mamiriro ekunze.
Pari zvino hapasati pane mutemo watingati comprehensive legal framework yezvemamiriro ekunze kana kuti climate change muZimbabwe. Asi mitemo yatinayo yakasiyana-siyana ndeyekungonyudza-nyudza kuma sectors akasiyana siyana re environment re natural resources nemamwe ma areas akadaro. Saka tisati tane mutemo watingati ndio comprehensive legal framework muZimbabwe uri maererano nezve climate change. Asi chandingati chakadoptwa ne hurumende after ma wild consultation inyaya ye national strategy on climate change iyo iripo doi nopa gwara rekuti Zimbabwe ichafambisa sei nyaya ve climate change muZimbabwe, uye inopa gwara kuindustry nemamwe ma stakeholders kuti vanofanirwa kunge vachiridusa ma emissions, uye kuti vanofanirwa kunge vachiita ma projects ema new and sustainable energy program kana kuti ma renewable energy programs.
VaMugabe vachitaura kuMorocco vari kutiwo ivo chimwe chakakonzera nzara yakanyanya muZimbabwe inyaya yeEl Nino. Asi mungatiwo here Zimbabwe iri kuita zvakakwana kuti pakaita nzara dzakadai ikwanise kunge ichirarama tichitarisa zvinhu zvakaita sekuvaka madhamu nezvimwe?
Zimbabwe haisati yasvika padano rekuita zvakakwana pari zvino. Ndofunga munongoziva kuti hurumende yedu iri kutambudzika nenyaya yeekonomi, uye ndofunga politics dzemuZimbabwe dziri kuaffectawo economic development nekuti izvozvi zvimanje kuti vava nemari yekuinvesta mumadhamu uye kuprovida mvura chaiko even macity councils kana kuti mamunicipalities ekumisha nemumadhorobha vari kutotambura nenyaya iyoyi yenhamo yekuti hakuna mari, uye hurumende nenyaya yepolitics dzavo dzavari kutadza kutamba zvakanaka noita kuti hurumende isawana mari.
Gweta runoona nezvemamiriro ekunze vashamiso mutisi vari parunhare kwaMutare naBlessing Zulu Studio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Amai Monica Mutsvangwa vasarudzwa kuti vave mutevedzeri wemutungamiri wesangano reSADC Parliamentary Forum chinova chinzvimbo chepamusoro-soro. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 avabata kuti tinzwe zvizere.
Iri basa gurusa, ibasa randapinda, pane machallenges akawanda muregion medu.
Zvii zvamuri kutarisira kuunza pabasa renyu idzva iri?
Tinenge tichitarisa patinoti pachirungu benchmarking, tichiona kuti kokana mitemo yatakaisa mudare reparamendi iri kushanda here. Kana isiri kushanda, imhosva yei isiri kushanda? Tinenge tichitarisawo zvakare kuti iwo mapresidendi edu nemaministers edu yatinoti oversight, kana taisa mitemo vari kuiteedzera here mitemo iyoyo? Kana vasiri kuiteedzera, imhosva yei? Ko isu vanhu vakasarudzwa vanhu semamembers of parliament tiri kuitei panenge paine vaya maminista vatinoti executive vanonge vasingateedzeri kana kuti kuimplimenta mitemo yatinenge takaisa kuparliament? Tinotarisa kuMozambique, totarisa matambudziko ari kuendera ikoko, totarisa nyika dzakasiyana siyana tichiita yatinoti benchmarking. Kune kunenge kuchiita zvakanaka, totarisa kuti uku kuri kuita zvakanaka, mhosva yei? Tinotadza sei kuti tiitewo zviri kuitwa nevava? Toenda totarisa nyaya dzemadzimai, Nyika dzeSADC dzakasaina idzo yatinoti SADC gender protocol. Yekuti ngatiite 50-50. Tutarisa nyika imwe naimwe kuti kozviri kutadza sei kuitika nokuti tisimudzire madzimai. Nekuti takabvumirana mapresident akasaina nyika dzikaratifaya.
Tutarisa Honorable Mutsvangwa kuti muri kupinda pabasa iri zvinhu zvakatiomei munyika tichitarira nyaya yeupfumi, nyaya yemari. Tinoona kuti munguva inotevera kuchange kwakushandiswa mabhondi notes uye mataura imi kuti muchange muri kutarisa kudyidzana pakati peZimbabwe nedzimwe nyika dzemusadak. Izvi hazvizoomesa here basa ramunenge muri kuita?
Basa iri sokutaura kwandaita ndakatopinda patori nemachallenges akawanda. Ndopane nguva yekuti titarisise kuti tichichinja upenyu hwevanhu vedu.
Amai Monica Mutsvangwa vanga vari parunhare muHarare naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vari kutarisirwa kuenda kuNorton nemusi weMugovera kunotenda vagari venzvimbo iyi nekuvhotera vakakwikwidza vakazvimirira vatemba muliswa, kunyange vavhoti vaityisidzirwa zvakanyanya nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF. Vamuliswa vakakunda vaimirira mapato eZANU PF neNCA. Mukusiyana nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weMDCT vaObert Gutu.
President Morgan Tsvangirai vaona zvikodzera izvo kuti vaende kuguta reNorton kuti vanotenda vanhu vakavhota pa-by-election yakapfuura manje-manje iyi. Chinangwa chikurusa ndechekuti tiri kuti isu seMDC sokudziva kwako tine yatinoti yanera National Electoral Reform Agenda. Apo tine mamwe mapato ezvematongerwo enyika anokwana tose tiringangoti tiri gumi namasere kana kuti 18. Isu seMDC tine resolution yedu yokuti hatisi kuzopinda maelection pasati pane mareform. Asi kunyange zvakadaro president noutungamiri vaona kuti zvinokodzera kuti vangonoti kuvana veZimbabwe vakavhota kuNorton, tinokutendai nezvamakaita, hondo yemareform iri kuenderera mberi. Hatisati zvanaka, hatisati tasvika chaipo chaipo patinoda, asi tangoti titi ha nezvose zvakaitwa, makabraibiwa, vamwe vakarohwa, vakabhundutsirwa pakambetika violence yakaitika yapangoni stadium mumusha weNorton, asi vanhu vakataridza ushingi hwavo vakanovhota.
Asika vamwe vagutu vari kuti vari kuvhiringidzika nekuti vari kuona vamuliswa vacho vari kuhofisi yavakasukuwere pane zviri kupostwa, pane zviri kuonekwa pamadande mutande akaita sana Twitter.
Ichokwadi, ndingangoti neniwo ndatomboona vangu pamadande mutande wavataura iwavo. Asi sezvounoziva Blessing, dembo rinonzi harivhiirwi paruzhinji. Ndofunga vatereri vanoziva kuti vamuliswa haisi nhengo yeMDCT. Vatereri vanoziva zvekuti MDCT haina kunge ine candidate kuNorton. Asi kunyangwe zvazvo tatisina candidate nokuti tine resolution yokusaita participate my elections pasina mareform. Hazvirevi izvo kuti tingati president havachanotendi basa ravanoona kuti rakaitwa nevanhu vokuNorton rokutaridza ushingi. Apa kungotaridza kuti pane zvimwe zviri kubikwa, zvimwe hazviite kuti zvitaurwe panhepfenyuro.
Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa-919 AM, pa-4930 kana pa-6065 ne-15460 kHz pa-shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurudziro yemutungamiri wenyika yeNigeria yekupedza uori iri kuenderera mberi paine vakuru vakuru vari kutarisana nekumiswa pamberi pematare. Asi vanorwira kodzero dzevanhu vanoshushikana kuti kurudziro iyi iri kuramba yakarerekera divi rimwe chete, vachipomera mutungamiri wenyika mhosva yekunanga vanopikisana navo. Vaive chipanga mazano munyaya dzezvekugadzikana kwenyika vari kumiswa pamberi pedare nhasi nemhosva yekufambiswa kwemari zvisiri pamutemo. Nemashoko ari kubuda ekuti mune kurwisana muchikwata chava Donald Trump kuti ndiani achapinda muhurumende yavo. Va Trump vakati nemusi wechipiri pa Twitter urongwa hwavo uhwawe nesvondo wekubvisa masimba kubva kuhurumende yemutungamiri wenyika iyi Barack Obama uri kufamba zvakanaka. Va Trump vakati zvakarongeka pavari kufunga kuti ndiani angatora chigaro chipi muhurumende nezvimwe zvigaro zvose. Vagari vemuHarare vari kushoropodza zvikuru kanzuro yeguta ravo nekukundikana kwayo kutakura marara aya anonzi aita makomo mune dzimwe nzvimbo dzeguta iri, iro raimbozivikanwa nekuti Sunshine City nekuda kwekugara rakachena. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Studio 7 nhasi yatenderera kunzvimbo dzakawanda mudhorobha reHarare, zvikuru kunokwirirwa mabhazi nemakombi. Nzvimbo idzi dzinosanganisa kuCopacabana nekuna 4th Street. Zvaonekwa neStudio 7 zvinoudza moyo, sezvo marara anga ari pese pese, zvichiratidza kuti vanotakura marara vanogona kunge vakaenda havo pamujikandigere. Vamunoda murombedzi, vanotengesera padyo padyo nepane marara aya kuna 4th Street Bus Terminus, vati kusatakurwa kwemarara kuri kuderedza bhizimusi ravo, sezvo vatengi vonyenyeredza pamusika wavo.
Isu chikumbiro chedu tinofungira kuti dai kanzuru yauyawo yatibvisirawo marara, zvinove zvinotikonzeresa kuti makastoma abvewo patiri. Isusuwo vacho tiri kunhuhwirwa, ivo pachavo ndovanotoitisa kuti vauye, vanotouya nezvinhu zvavo vachirasira apa. Saka vanhu vacho, vanhu vanorasira apa haizi mhosva yavo, nenyaya yekuti ivo kana isusuwo tichiona vekanzuru vacho vachirasira apa, hapana zvatingazviitewo. Kanzuru vanhu vai vashandi vayo ngavatange vagadzirisa unhu hwavo first, ndozvatiringoshuwirawo izvozvo. Vakasarasirwa apa bho.
Muzvare Cecilia Tugwetse vanochinja mari vari paRoadport, chinova chiteshi chinomirirwa mabhazi anobva neanoenda kunze kwenyika, vati kanzuro yeHarare iri kudzikisira chimiro cheguta pamwe nenyika. Vawedzerawo vakati zvinonyadzisa kuti vanhu vanobva kunze nemabhazi vanongotambirwa nemarara.
Marara ashatisa tauni, especially panapa pekuti vanhu vanenge vachibva kusouth, maforeigners anotangira kusvikira panapa, anoburukira panapa mabhasis, varungosvika vachingosvikotambirwa nemarara, saka hapasikuiti.
Vateri mutsvanga vanomirira sangano rinorwisa uhori reCoalition Against Corruption, CAC, vati zvinovashamisa kuti kunyange zvazvo kanzuro ichibhadharisa vagari mari dzekutorwa kwemarara, marara akazara muguta nekumisha inogara vazhinji.
Kudai mukati muno medhorobha kuti munge muri marara, asi vagari vemunoHarare vari kubvisa mari dzatinotidzo dzemaretsi, asi kanzuro iri kugarira basa, varingotora mari vachidya vakagara kumaofisi avo muno muHarare.
VaMichael Chideme vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muHarare City Council vaudza Studio 7 kuti kanzuro yange yakatarisana nedambudziko redzimotikari dzekutakura marara, asi vati dambudziko iri ragadzirwa huye kanzuro inenge yotakura marara nemazvo. Vachideme vawedzerawo vakati dambudziko iranga rawedzerwa nemoto wange uchibvira kunzvimbo inorasirwa marara yePomona, vakati vange vasina kwekurasira marara. Pomona yakabvira kubva musi wa6 mbudzi ikazodzima kutanga kwevhiki rino mushure mekunaya kwemvura. Vagari vemuHarare vaudza Studio 7 kuti nekutanga kunaya kwoita mvura, dambudziko rekusatakurwa kwemarara irinogona kukonzeresa zvirwere zvemudumbu zvakaita setyphoid necholera, pamwe nekuvhara nzira dzinofamba nemvura. Kuvhara kwenzira dzinofamba nemvura kunokonzera mafashamu anova njodzi kuvanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunyika yeBotswana zvisina magwaro ekugara pamwe nekushanda munyika iyi zvinonzi zviri kushushikana nekushungurudzwa kwazvinonzi zviri kuitwa nemapurisa emunyika iyi. Mazuva mashoma apfuura, zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zvakapfurwa nemapurisa emunyika iyi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvawanikwa zviri kudivi remutemo risiriro, zvinonzi zviri kuzvambaradzwa nembaramatonya izvo zvinonzi zvakazoita kuti hurumende yeZimbabwe inyunyute nemabatirwo ari kuitwa vana vayo neBotswana. Mumwe mukuru mubazi rezvekugara kwakanaka kwevanhu anonzi Svondo Rino akasvitsa nyunyuto iyi kumasangano anoti Reception Centers neInternational Organization for Migration kana kuti IOM pane mumwe musangano wakakokerwa nemasangano maviri aya. Kushungurudzwa uku kunonzi kuri kuitikawo kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa, izvo zvinonzi zvinoshungurudzwa zvakanyanya nezvizvarwa zvenyika iyi. KuAmerica vachangosarudzwawo semutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump vakapinda pachigaro vachitungamidzawo nyaya yekuti vachadzinga munyika vose vasina magwaro. Izvi zvinonzi zviri kupinzawo chando kune vana veZimbabwe vari munyika iyi zvisiri pamutemo. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika kuvana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tabata nhengo yeZimbabwe Exiles Forum muzvare Diana Zimbudzana avanoshanda nevana veZimbabwe vari muSouth Africa nenyika dzakapoteredza kuti tinzwewo zviri kuitwa nesangano ravo panyaya dzakadai.
Jonga, iri harisi dambudziko ratanga iye zvino, idambudziko ragara riripo. Ukatarisa tine makore akati wandei zvishoma pakatorwa vana veZimbabwe, zvishavo zveZimbabwe vakarohwa vachipiswa vachididi vachinzi vari kurohwa kumadzishe. Zvichinzi zvisharwa zvekuBotswana zvinovatora zvinotaura kumadzishe kuti ava vanhu vakagara munyika medu vasina mapepa anovatendera kugara kuno. Saka izvozvo hazvisi zvitsva. Iyo matswana nehurumende yacho yeBotswana havanyanyi kufara zvikuru nekuona zvisharwa zvikuru sei zvekuZimbabwe zvichienda kunogara kunyika kwavo. Vanoti ivo imi zvisharwa zveZimbabwe endai kumusha kwenyu munoenda kugarisa dambudziko rekumusha kwenyu kwete kungoramba mukuyambizokupotera munyika yedu ino.
Saka imiwo sesangano rinomirira zvisharwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika muri kuvabatsirawo here kana munoshandawo navo here vari kuBotswana?
Hongu, Botswana tinoshanda nayo chaizvo. Tinogara takaenda kuBotswana kana tiine misangano yatinoita zvakaita semaworkshops nemameetings. Tinowanzobata uzve vari kuBotswana. Botswana iri pedyo chaizvo neSouth Africa, saka zvitinetse kuti tiendeko. Uyezve kune kugara zvizvarwa zveZimbabwe zvakati wandei, saka tinoona kuti tinofanira kubatidzana navo. Tinobatanawo zvenemamasa masangano ari muBotswana imomo ematswana asi remaZimbabwenzi vakaita sana Dichwanelo. Isangano rematswana ravakatanga vega rinobetserana nezvizvarwa zvevapoteri vakasiyana-siyana, asi toshanda navo zvakanaka chaizvo.
Asi chii chiri kuita kuti hurumende yeBotswana izoomesa mwoyo kusvika pakuita zvatinonzwa izvo kuti vamwe vanonzi vapfurwa nokuti vanga vavaniko vasina mapepa?
Tinoona kuti chikonzero chikuru ndechekuti mutungamiriri wenyika weBotswana vaIan Khama havanyanyi kufarira zvikuru mutungamiriri wenyika weZimbabwe vaMugabe. Tinogara tichitozvinzwa kuti vanogara vakataura kuti aiwa sekuru chiendai kumusha munozorora chiregai zvekutonga izvi uyezve munotyora kodzero dzevanhu. Saka tinoona izvozvo nekuti kana zvinhu zvichinge zvataurwa nemukuru wenyika achitaura pajekerere, vanhu vari pasapo vanozvitorawo voti ndoidi, votorawo ukasha hwavo kana vatsvaga mabasa vashaya kana vadidi votorera kumuforena uya ndiwo oshudwa achidi achifa. Asi hazvisi zvinhu zvatinokurudzira nekuti mukatarisa iyo SADC pachezvayo inotaura kuti tinoda kuti tive ne free movement of persons, kufambidzana kwakanaka pasina mapasipoti. Zvino izvo zvingazoitike sei kana dzimwe nyika dzaakutora vanhu vekune dzimwe nyika vachivapfuura vachiurawa? Handioni zvichifamba uye zvichibudirira.
Mune urongwawo here hwamuri kuitawo hwekubatsirawo vana veZimbabwe vasina magwaro vari muBotswana sezvamakaitirawo vari muSouth Africa zvemaspecial dispensation zviya?
Hongu, tiri kuhwereketa nemasangano ariko ikoko kuBotswana ematswana tichida kuti ivo vaiwo vave pamberi pekukurudzira hurumende yavo kuti ipe vanhu ivava mapepa. Tinoona kuti izvi zvino kana zvikange zvobuda mumwana wavo mutswana achiti aiwazve tibetserai vanhu ava vawanike vachigara muno mune zvakanaka, zvinobetserawo kuti iyo hurumende yacho inzwisise kuti dambudziko iri harisi rekugadzirisira vana veZimbabwe chete asi kugadzirisirawo iwo vana vemuBotswana. Nekuti vamwe vacho vanhu vanoda magwaro iyayo vanoshanda muZimba, saka vanhu ivo kana vaita mapepa uya mushandirwe anenge waakuzivawo kuti mushandi wangu aapano kwenguva yakareba, achati ndikamutuma kuma toro kuti naro tenga chingoko zonzwa kunza hato batwa kutotipoto saka izvozvo tinozoona zvinge zvakanaka kuti dai iyo hurumende yacho yange yanzwisisa vanhu ava vawanawo magwaro saka isiri kushandidzana nemabato arikoko kuti tione zvingaitika here
asika vamwe veBotswana ivava vanopomerawo zvisvarwa zvezimbabwe mhosva dzekuba kuitawo zvimwe zvakangodaro zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo
ini ndinogara ndakataura ise uye sesangano tinogara takazvitaura izvi kuti kana munhu wacho asina bepa rinomutaridza kuti ndinhingi munoziva sei kuti ndiye wapara mhosva ende zvamaziva kuti ndiye wapara mhosva haasi womunyika imomo chinokutaridza chii saka isitiri kuti kuhurumende yeBotswana tisva takangotaurawo hurumende yesouth africa vapei mapepa kana vapara mhosva aiwa zvemunhu apara mhosva ngaasungwe atongwe apikire mhosva yake kana zvichinge zvapera hatimbonomiriri tichiti kwanzi mazosungirei munhu apara mhosva asi chatisingatisi ndechekuti tinzi munhu wese nekuti haasi womunyika imomo mupari wemhosva imimi hamuna chamunotaridza bepa rinomutaridza kuti haasi womunyika imomo chimupai bepa iroro kana ava nebepa akapara mhosva mutemo ngauchiita zvaungaitawo
vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rezimbabwe exiles forum zvare Diana Zimbudzana vari parunare musouth africa varimi vakawanda vanoti vari kutadza kutora mari dzavo kumabhanga izvo zvave kuita kuti vakundikane kutenga mbeu kuti vadyare paine nguva sezvo mvura yaturuka mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera
varimi ava vaudza studio 7 kuti vari kurara mumitsetse yemabhangi nevavariro yekutora mari yekutenga mbeu nefotereza asi hapana chavari kuwana sezvo vemabhangi vachiti havana mari mumwe mugari wekukenzamba kumakonde vafidelis chako ava vave nemazuva matatu vachirara pamutsetse webhangi ravo repsb vanoti vakawana madhora makumi matatu chete kubvira musi wemuvhuro vachako vanoti mari yavakawana yave kutopera mukutenga zvekudya muchinhoi sezvo vasina hama muguta iri vanoti kurima kunofambidzana nenguva uye vanotarisira kuti vangadai vatofamba nendima
kurima kunofambidzana nenguva sezvo mvura yanaya kare kudai ndichiona vanhu vari vachiri pakiu yekutsvaga mari vamwe varimi vane mazuva kubva ndonga zvesande kusvika pari zvinozvi ende mari yavawana haisi kukwana
mumwe murimi wekumhangura vakristopher pfende vanoti chinonyanya kurwadza inyaya yekuti vemabhangi havasi kuziva kuti mari vachaiwana riini vapfende vanoti vave nemazuva matatu vachirara mumutsetse webhangi kuti vaone mari yekutenga mbeu nefotereza
tiumirira mari mari yaramba kubuda iri kubuda zvayo hafu hafu iri kupiwa vamwe hafu yapera kupiwa hafu yakatanga sondo yapera yakauya hafu ikapera ikauya pamanda akapereka ikapera ikauya nezuru yakapereka afu ikapera ava ari kuti vanga noya nhasi iri kumira kwari kuita vanhu
varimi vari kuchema-chemawo kuti mbeu yave kutengeswa nemutengo wakakwira nekuda kwekuti mvura yaturuka vapfende vanotsanangura
nguva yakwana hapana kwaachaiwana futi ndiyo icheo dai takatanga kutanga fuwa taitenga nechip price manje so havaonesa
mumwe murimi anoti vave kuzvitengera mbeu yavo vega sezvo mbeu inobva kune mutungamiri wenyika varobert mugabe iri shoma zvakanyanya
ishoma nipiwa pamunhu 10 kg pamunhu 10 kg pamunhu 10 kg
mutungamiri wenyika anopa vanhu mbeu asi munhu anopiwa 10 kg chete nefotereza yakakwanirana varimi vanoti kunyange hazvo vatinonokei kuisa mbeu pasi vane tarisiro yekuti vachadyara nekukohwa zvekudya zvinovakwanira ndakamirira studio 7 muchinhoi ndine Arthur Chigoriwa
vateereri musakangano wachirongwa chedu chelive talk diaspora forum na8pm apo tiri kutarisa nyaya yekushungurudzwa kwezvisvarwa zvezimbabwe kubotswana nedzimwe nyika sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare spa group yekusouth africa iyo ine zvitoro zvakawanda munyika inoti haichadi kuramba ichiita bhizimusi muzimbabwe mutungamiri wemdct vamorgan tsvangirai vari kutarisirwa kuenda kunoton kunotenda vagari venzvimbo iyi nekuvhotera pavanoda kunyange vaityisidzirwa nezano pf tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini jonga kandemiri ndokusiyai muina gibs dube Thank you.
Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 16 ngolwezi 2016 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, wesifazana owamangalela uprofita Walter Magaya uzefuna ukwesula leli cala esithi kulabamethuselayo besithi kumele aphe ubufakazi obozenza umfundisi avalelwe esitokisini. Umongameli Robert Mugabe uthi ilizwe lakhe livumelana lokwenziwa ngamanye amazwe azama ukunqabela ukuthi kungabi lokumkhathi okunganika kukhanya ukuthi kwenzani emhlabeni. Abenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions bathi baqoqa ukuthatha amanyathelo okutshengisela ukukhonona kwabo bezi kokulethwa kwemali yephepha yama-bond notes. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Wesifazane owamangalela umprofita Walter Magaya usefuna kwesulwe leli cala esithi kulabamethuselayo besithi kumele aphe ubufakazi obuzenza ukuthi umfundisi avalelwe esitokisini. Umamangala uthi kusukela waza lolu daba emapholiseni kunyanga ezine ezedluleyo usengohlala ethola incingo zabantu abathi engekela ukupha ubufakazi obuzakwenza ukuthi uMagaya avalelwe uzadutshulwa ngalokho usefuna ukuthi icala lilahlelwe kachana. Kodwa umantshi umnumzana abakhaya iJikwekwe walile ukwesula leli cala wathi kuzamele uMagaya aye emthethwandaba ekupheleni kwenyanga. Umongameli Robert Mugabe uthi ilizwe lakhe livumelana lokwenziwa ngamazwe wonke azama ukwenqabela ukukhudumala komkhathi okuleta indlala lokunye okwenza uzulu ahlupheke. Umugabe wethule amazwi la izolo ntambama emhlanganweni we-Conference of the Parties owaziwa ngokuthi COP22 wenzelwa edolobheni leMarrakesh kwele Morocco. Umugabe uthi ilizwe leZimbabwe elibhekane lendlala emangalisayo ngenxa yokungani kwezulu ilungiselela ukusayina izivumelwane seParis Climate Change Agreement sokunqabela ukuguquka komkhathi okulethela uzulu ukudubeka emhlabeni jikelele.
This conference will be providing the foundations and the essential orientations to the implementation of the Paris Agreement. Zimbabwe has welcomed the Paris Climate Change Agreement as a stepping stone towards.
Elizimbabwe livumelana lesivumelwano seParis Climate Change Agreement esiyiso esizakwenza ukuthi abantu bonke emhlabeni jikelele bayenze ukuthi ke kungazani umkhathi ungakuqhuki okumangalisayo. IZimbabwe owamanje izama ukuthi ilobelane labanye amazwe isivumelwano lesi ukwenzela ukuthi ke umkhathi lakho konakale eZimbabwe kubonakale ukuthi kuyenziwa okumele ikwenze. Ngikhuluma nje ilizwe lami liyazama ngayo yonke imizamo yokuthi umkhathi ungaguquki kangako. Silalo uhlelo olubizwa ngokuthiwa yi-intended nationally determined contributions elokwenza ukuthi ke kungaphumi intuthu eningi ngaso kuyafika ke ku-2030 kuyehliswe ngesilinganiso esithathu ekhulwini 33%. Ngiyabona khona manje ukuthi ezomkhathi lezi zingani ziyahlupha kakhulu amazwe wonke omhlaba labantu bayadubeka nxa sibakhangele okwamanje.
Climate change is a reality that is daily taking its toll on the livelihood of the majority of our people. As we meet here today, The water situation in my country is dire. Dam levels are precariously low due to the effects of the current El Nino induced.
Sihlangana nje okwamanje siyabona ukuthi eZimbabwe liyahlupheka kakhulu nxa kukhangelelwe lezendlala ngoba kulalokhu okuthiwa yi-El Nino eze ukuthi kube lendlala emangalisayo. Lamanzi lawo asilela kakhulu endaweni eziningi okwenza ukuthi amanye amadolobho aphungule amanzi asetshenziswa ngoZulu njalo lokuthi kulabantu abahamba isikhathi eside besiyadinga amanzi. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi nxa singalungisa konke lokhu abantu bangaba lakho ukuthi bathole ukudla okwaneleyo.
Ngambe umhlangano lo unganqabela konke lokhu yini? Ukuze sihlaziye lolu daba ake sizwe umnumzana Michael Ntweni ingcedwi kwezentuthuko lezombusazwe exoxa le-Studio 7.
Izicebo ziqala kanamhlanje angithi indlala iqala kanamhlanje. Angizake ngizwe icebo elikhanyayo elivela kumongameli elenziweyo kumbe livele elizweni elithi elabe liphendula uhlupho olukhona ezigabeni. Minyaka yonke kuthala kuthiwa emathebeleni sawethu kule ndlala, emathebeleni sawethu kule ndlala abantu abavunanga but kuyaziwa. So ngibona ngani mina vele angivuke namhlanje kuthiwa sesiyadinga usizo khona vele kuyinto eyaziwayo minyaka yonke esiyadinga namhlanje sonyaka usuphelile izwethelisini. Ngibona nxa ukuthi ulungiswa uhlupho lolukhona lendlala lezithepho minyaka yonke mana kumele kube le nhlelo ezenziwayo ezicacayo ezaziwa nguZulu wonke uze wonke umuntu aphathele kuzo nhlelo ezingalungisa iy'ndaba ezikhathazayo uZulu.
Ye, ngiyabona ukuthi kula madamu anjengemchabezi khona ngale eMathweni South kuzobuya lamanye athize kodwa akula lokhu kuthiwa ngama-irrigation schemes. Kambe akuxwayisa uhulumente ukuthi kambe engenzani ukwenzethi nxa ukuthi umongameli ehambe khona ngale abuye phela ekhuluma ngakho khonokho okwezinto okunjalo.
Mina vele ngibona into yokuqala ukuthi kube le nhlelo eziqala elizweni kumele kube le strategy esuke elizweni not ukuthi masiya ngaphandle. Ngibona ngani asinge siphelelwe imibono ukuthi singenza njani. Ngibona ngani uhulumende ngingayisenza ibhajethi yomnyaka elungisa ibhajethi yomnyaka obuyayo kumele kukhangele ukuthi iy'ndaba ze-irrigation indawo zamadama abe asegqibelekile kumbe kugejwa amanje. Nginakala ukuthi vele iminyaka before sengxenye sengu-20 eyendlulayo akula damage ledela agejwayo and zake ngizwe kuthiwa kubhajethi kufakwe imali ethize ezavusela amadama athize angizake ngizwe. So nginakala ukuthi vele akudingi ukuthi umongameli ayephandekele izwe ayedinga lokho. Ngibona uma sihlale phansi njengabantu bezimbabwe iye lamaqhinga ngibona ngani angeke kusihluphe kakhulu nxa singayenza ama-priorities siwafake kuhle abathi ngesilungu getting our priorities right. Nginakala ukuthi akudingi ukuthi siye phansi singakulungisa lokho njengoZulu ezimbabwe nxa zivele sibambene uhulumende eqinisekile ukuthi ukulungisa indaba yenhlupho zabantu bakithi kwezomkhadi kenge lezokutholakala kokudla namanzi.
Kodwa kwehlulani vele ukuthi abantu bezimbabwe bazenzele khona ukuthi bazakhele amadamu abo babone ukuthi bakhongolozela amanzi le nto ezinjalo kwehlulani baba Ntweni?
Ngibona ngizwa ngithile ukuthi ngibona ngani nxa sihlela minyaka yonke nxa sizibhajethi ngibona kumele senze i-priority sinike siqakathekise kakhulu iy'ndaba zenezo zokuthi abantu bathole amanzi ezigabeni abahlala kuzo. Ngibona ngani okwehlulayo ukuthi kasithathi izinqumo ezibalulekileyo kakhulu ukuthi nxa silungisa ibhajethi yethu.
Lo ngumnumzana Michael Ntweni ingcwedi kwezentuthuko lezombusazwe obekhuluma le Studio 7 ekoBulawayo. Abenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions baqoqa ukutshengisela bekhonona ngokulethwa kwemali yephepha yohlobo lwama-bond notes. UMavis Gama usedulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inkokheli yale nhlanganiso ithi kubone kufanele bathathe leli nyathelo ngemva kwempumela yomhlangano lo siba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank uDr. John Mangujika ngolwesibili ukumbonisa ingozi ekhona nxa uhulumende engaqhubekela phambili ukuliletha i-bond note. Umkhokheli we-ZCTU uMnumzana Gift Mtasa utshele intatheli zindaba e-Media Center ukuba lowo mhlangano ungasizanga lutho ngoba uMangujika ebatshele ukuba akubuyelwa muva kudaba lokuletha ama-bond note ekupheleni kwayo nale inyanga.
The ZCTU believes that
abe-ZCTU sikholwa ukuba uyasilela kakhulu ukukhulumisana lapho kuhlelwa inhlelo zikahulumende. Sikhuthaza ukukhulumisana kwehlangothi zonke lapho kudinga indlela ezingasetshenziswa ukulungisisa umnotho welizwe.
Esinye isiphathamandla se-ZCTU umnumzana Elijah Mthemeri uthi ukutshengisela lokhu sebefuqwa yikuqholoza kukahulumende.
I-ZCTU seyisithi yona hayi nxa singavumelani
kungcono thina njengezisebenzi siphume siye emgqakweni sikhulume ngeaction ukuthi hayi lokhu vele kasikufuni. Izisebenzi lazo zithi kabalifuni i-bond note. I-bond note lama check lawana kuyafanana nje. Yiko abantu kabafuni.
Lalezo ndlela esezikhuthazwa zokuthenga ngamakhadi ethi zingabasebenzeli sekulezehlakalo lapho abafisa ukusebenzisa besehluleka ukwenze njalo.
Kule nkinga enkulu sile 94% abantu abasebenza informal economy. Abantu laba vele kabasozi bakwanisi ukusebenzisa iplastic money. Yiko besithi hayi kule nkinga la.
Okwethusa uZulu yikuba ezinye zezitolo okufana lese Choppies lezinye ingatsha zikahulumende okunjengohlangothi lwamapholisa befuna umuntu ahlawule ngemali uqobo baveze ukuba sebebhode ezigabeni ezinhlanu bekhulumisana lezisebenzi kanye loZulu ukuzwa imbono yabantu phezu kokulethwa kwebond note ekupheleni kwayona le inyanga. Bengavumelani lale ndlela ngoba ingasebenza okwesikhatshana befuna uhulumende alulungisise udaba lwendlela asebenzisa ngayo imali kanye lokuqeda ukungathembeki i-corruption. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Siloke nje sikudaba olufanayo ngolwesihlanu izalwane zeZimbabwe ezisakhulayo ziqoqwa ukutshengisela ezitaladini zikhokhela ngokwethulwa kwemali yohlobo lwama-bond notes. Uze sizwe okuningi ngalokhu kutshengisela uMike Hobe weStudio 7 uqoqe lomnumzana Stephen Spanda omela inhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square.
Ukutshengisela okuzakwenza namhla ka-18 njengabancane njengabasha kuyasithokozisa ngoba kuyasenda i-clear message kuhulumende waseZimbabwe kubana abasha abathabi ngokuwa okwenza umnotho welizwe laseZimbabwe. Njalo abasha abathabi nge-solution elethwe nguhulumende kaZimbabwe yoku-introduce ama-bond note.
Nitshelana njani abasakhulayo lalokho enifuna ukwenza endaweni ezishiyeneleyo?
Ukuhambisa ilwizi sisasebenzisa engathi i-social media lama-notifications lama-provincial executive lama-district executive asilawo elizweni lonke laseZimbabwe. So siyasebenzisa ama-structures ethu ukuhambisa ilwizi phansi njalo siyaspreada i-message to i-social media.
Mina ngizwile ukuthi ibandla le-Human Rights Association eZimbabwe selivulile icala ku-High Court ukuze livembele uhulumeni ukungenisa ama-bond notes. Lokho kuyiqiniso?
Ye, ngibona incwadi evele edala elikhulu laseZimbabwe eliba yi-High Court of Zimbabwe. Itshengisa abana i-High Court eZimbabwe iyemukele ukukhonona kwama-lawyers for human rights yaseZimbabwe.
Kodwa lokho kusho ukuthini nxa sesibheke ezomthetho?
Ya, ngokuzisa kwami ezomthetho concerning introduction of ma-bond notes, ngesilungu bathi that currency is illegal. So they can challenge it through the court. Ngoba ihulumende through that special instrument yayigazethayo temporary. So imali yangkhona iyabe illegal.
Abasha bafunani uma sesikhuluma lokutshengisela enikwenzayo?
Mina njengabasha sifuna ukubona uhulumende waseZimbabwe emukele ukubana no usethulekile njalo kanike abanye abenelisa ukulungisa ilizwe laseZimbabwe. Indaba esilwa layo ashoye ama-bond notes, but lapho kuvele khona ama-bond notes.
Nizimisele na ukusebenza lo hulumende okhona njengamanje?
Hayi, uhulumende lo okhona singeke simthembe njalo asizimiselanga ukusebenza layo. Uhulumende kantshintshe ukuya omunye umuntu.
Loke ngumnumzana Stephen Spanda omele inhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square obexoxa lo Mike Hobe eseHarare. Ngakhohlwa uhlelo lweStudio 7 with Live Talk ngo-8 ntambama kumakakasi awe 909 AM lawe shortwave 4930-6065 laku 15460 kHz shortwave. ULive Talk lamhla kuhlelo lwesizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum sixoxa ngesiphatho esiphiwa izalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Thumelani i-text message kunombolo ethi 001-202-465-0318 uze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Lo ngumsakazo weStudio 7.
Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Amakholo enkolo ezijiyeneyo eMelika bayathandazela lelo lizwe kulandela ukhetho olulethe ukungezwani kwezizalwane lezi kulandela ukunqoba kukamnumzana Donald Trump webandla lama-Republicans ngeviki ephelileyo. Unkosikazi Emma Morano we-Italy nguye osengumuntu omdala emhlabeni wonke jikelele ngemva kokufikisa iminyaka elikhulu lechumi elesithupha 116 years. Inhlanganiso ye-UNICEF ithi uhlelo lwayo lokupha imuli zabakuyanga imali oluqhutshwa eziqintini ezingamajumi amabili eZimbabwe lutshengisa impumelo enhle okumangalisayo. I-UNICEF yethule lokhu emhlanganweni oqhutshelwe eJohannesburg izolo. UBenedict Nhlapo usibhalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Uhlelo lwe-UNICEF lolu lokupha imuli ezingabayanga imali selufinyelele imuli ezedlula izinkulungwane ezingamajumi amahlanu lanhlanu 55,000. I-UNICEF ke ithi lolu hlelo oselufinyelele eziqintini ezingamajumi amabili eZimbabwe ludala umehluko omkhulu emulini ezingelamuntu osebenzayo, ezilabagogekileyo, abaphila legciwane lengculaza, kumbe ezikhokhelwa ngabantwana. Isiphathamandla se-UNICEF eZimbabwe umnumzana Leon Mohoni uthi le mali yenza umsebenzi omkhulu emulini ezingatholi lutho.
And the volume of the transfers are prorated to household size, so a single person.
Imali le inikezwa ngokuthi imuli ilabantu abangaki. Imuli elomuntu oyedwa ithola $20, kuthi elabantu ababili ithola $30, elabantu abathathu ithola $40, kuthi elabantu abane kusiya phezulu ithole $50 ngemva kwenyanga ezimbili.
Isiphathamandla sogatsha lubona ngezemisebenzi lenhlelo zokusiza umphakathi unkosikazi Zororo Ganda yena uthi inhlolisiso esanda kwenziwa ikhombisa ukuthi ukuphila kwezingane ezemulini ethola imali lezi sekulobubelo nxa uqathaniswa labangayitholiyo.
We also see positive impacts around child protection.
Lezi mali zidala umahluko kakhulu ekuvikeleni kwabantwana. Abantwana abaningi ngenxa yemali leyi sebekhulela esimweni esihle sokukhulisa laba bantwana. Sibona njalo lokukhula kwabo besuka ekubeni ngabantwana kusiba yilabo abantu abadala kusiba kuhle kakhulu. Iningi labo selisenelisa ukuzivikela kwezocansi njalo sebesenelisa ukunqabela ukulotsholwa bebancane.
Umnumzana Thanda Mlilo osebenza ngokweluleka abakhathazekileyo emoyeni uthi lolu luhlelo lisemqoka nxa kukhangelwa indlala esibhahile eZimbabwe.
Umntwana olambileyo gakwanisa esikolo, even langkhaya ubaba olambileyo ulolaka, umama olambileyo akulampilo enhle ngkhaya nxa abantu belambile. So indlala iyahlukanisa ngathunini umuntu kaphelelanga nxa elambile.
Bakhona abanye abakhala ngokuthi kufanele ukukhangelwe indlela okukhethwa ngayo iziqinti ezingena lolu hlelo, ikakhulu ukuba leqiniso lokuthi zivela izabelweni zonke zelizwe. Umlilo wengeza ngelithi labaphiwa imali badinga ukufundiswa ukuthi bayisebenzise njani njengoba ivele incane.
Mancane kakhulu ukuthena abantu kumele batshengise ukuthena nxa ngithole i-household grant ngiyisebenzisane. Kuthengi ihlanyelo wenza isivande ukuthi abantwana babe nembida kumbe kube lomumbu kumbe kulalokho okuthiwa ngama-nutritional gardens. Yikho ukusebenza kwe-grant yakhona.
Lolu hlelo luqhutshwa ngokumanyana kwe-UNICEF logatsha lukahulumende olubona ngezemisebenzi lenhlelo zokusiza umphakathi. Mele Studio 7 eJohannesburg le-South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 meter wave, laku 4930-6065, laku 15460 kilohertz shortwave. Lilakunjalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli yethu ethi www.voandebele.com. Sikhona njalo kuFacebook kukhasi lethu elithi VOA Ndebele. Ngizaphinda njalo, sikhona kuFacebook kukhasi lethu elithi VOA Ndebele. Lingakhohlwa njalo uhlelo lweStudio 7 Live Talk ngo-8 ntambama kumagagasi awe 909 AM lo shortwave 4930-6065 laku 15460 kilo shortwave. KuLive Talk kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, lamhla ke kuDiaspora Forum sixoxa ngesiphatho esiphiwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngizaphinda njalo, thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lakho ukubuya ebulenjini ku-www.voandebele.com. Khonapho ke lizabona i-live talk. Ye, lingakhohlwa Zulu, le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo, iqembu labesifazana elimele ilizwe emdlalweni wenguqu liphakeme namhlanje emini lilubhekise kwele Cameroon, lapho eliyaphatheka khona ekumncintiswano we-Africa Women Cup of Nations, wona okhangelelwe ukuqala ngomgqibelo.
Amalungiselelo eqembu le-Mighty Warriors phambilini okuyaphatheka kwalo kumidlalo yezwekazi lase-Africa ye-Africa Women Cup of Nations awaqhutshwanga ngemfanelo, njengoba iqale sekusele amaviki amabili ukuba imidlalo eqoqwa yilelizwe le-Cameroon iqale. Loba kunjalo, umsekeli kamqeqeshi weqembu le-Mighty Warriors osithethelelwe Kwinji 15 Spanda uthi bazimisele ukwenza kuhle kulimidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa.
Hayi, qinisweni sibili asilungiselelanga ngendlela, but noma nje singalungiselanga kuhle sona leli isikhathi esincane esithe sathi ukusithola ukulungiselela, sizamile ukungani siyayenza okuqakathekileyo kwangikhona, ukuthatha izinto eziqakathekileyo kwangikhona ezingasenza ukuthi sanelise ukuthi sibe le mpumelelo ezinhle emdlalweni wethu.
Iqembu le-Mighty Warriors likuspaya sikagroup A ndawonye leqembu le-Cameroon, ele-Egypt kanye lelebanyana banyana elase-South Africa. Iqembu le-Zimbabwe lele-South Africa yiyo abemele izwekazi lase-Africa kumncintiswano we-Olympics oqhutshelwe elizweni le-Brazil ngenyanga kaNcwabakazi. Njalo uNkosazana Spanda uthi yena lokhu kulakho kubaphathisa loba kubalethele inkinga.
Singathi it's a 50-50 situation ngokuthi pressure sibili silayo, and in the sense yokuthi wonke umuntu vele uexpect ukuthi sidlale yingcono, and nibuye ngithi njalo to ama players ethu kuyabe kuba boost ukuthi bavela kuma Olympics, and bona kodwa bayathina beziphusha ngakhona kuyani ukuthi labo bayakufeel ukuthi wonke umuntu uyabe expect ukuthi bona benjani bedlale ngcono njengabantu abake bavela ngapha kuma Olympics.
Kusibaya sika group B kulamaqembu abalisa ele Nigeria, ele Mali, ele Ghana kanye lele Kenya. Amaqembu azaphutsha esendaweni ezimbili eziphezulu kwengalane ekuzibaya zombili yiwo azadlulela kusigaba se-semifinal. Ekhuluma phezu kwamathuba eqembu lama-Mighty Warriors kulumncintiswano we-Africa Women Cup of Nations, uNkosazana Sibanda uthe bazazama ngamandla abo wonke ukuba bengayangisi.
As always vele thina nxa sihamba ukuyadlala siyabe sithembisa ukuthi siyerepresent ilizwe lethu kuhle, sidlale kuhle, and we always play for the best.
Iqembu le-Cameroon lele-Egypt yaza kuba ngabaqali besiziba ngomgqibelo sekugangxeme ihola lesithathu emini, ukuthi iqembu le-South Africa lele-Zimbabwe yazanqikelana sekugangxeme ihola lesithupha ntambama. Ngensonto iqembu le-Nigeria lizadlala lele-Mali ngehola lesine emini, ukuthi ele-Ghana lizanqikelana le-Kenya ngehola lesikhombisa ntambama. Ngiyimele i-Studio 7 ngobulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Sasifikeleke isikhathi sokuthi ke sishayeke umculo kancane. Lamhlanje silobani othi mkhangele slo Jays Maravini esithi Thulasana. Chakuzwele Jays.
Namhlanje kusasiphinde ivuke. Indoda ngawo namhlanje kusasiphinde ivuke. Thula mntana. Thula sana. Akuthu. Ngila makhomane. Kuno lizophela. Thula ngane yami. Thula sana. Akuthule. Akuthule. Kusuku yini? Hela makoma. Kuna lizophela. Hela makoma. Akuthule. Akuthule. Hey hey. Sabubuzima mntanami uzobuya kulunge njalo izulu yabaneka kusasa kuyafuka ucici kunshalwe empilweni mntanami akuthule kuthule kuzalungela kuwe lapha ekhaya kuthule yeah.
Yeloke ngujays maravini jahala kobulawa esithi Thulasana singakehlukani wothi sikhangele ezinye ezikade zikhona lamhlanje. Wesifazana owamangalela umprofeta Walter Magaya usefuna kwesulwe leli cala esithi kulabantu abamethuselayo. Umongameli Robert Mugabe uthi ilizwe lakhe livumelana lokwenziwa ngamanye amazwe azama ukuthi kunqabelwe ukukhudumala komkhathi okuleta indlala lokunye okwenza uZulu ahlupheke. Abenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions bathi baqoqa ukuthatha amanyathelo okutshengisela ezitaladini bekhonona ngokulethwa kwemali yama-bond notes. Ye, silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje olivalisayo ngu-Gibbs Dube. Ngisithi lingayikatshana uhlelo lwenu lwe-Studio 7 Live Talk luyalandela khona manje olwe-Diaspora Forum lilo Chris Gande kanye lojonga Kandemiri. Ngiyalivalelisa. Lila Lezulu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.